Hatisati taziva takamirira Speaker of Parliament kuti vazopronounce position. Chatikutarisira ndechekuti kana kuchinge kwanyorwa tsamba ichirikola vanhu sezvakaitika pakarikolewa vanhu nabachabamu. Speaker of Parliament achangorikola vanhu. Mukatarisa takatonova kuti zvino kana yatonga tonga muzinda wenyuchi kuti afunga kunyora tsamba orikolewa, izvo zvichabanga akarikola vanhu. Tikunzwa kuti kuno umwe kuzano arikola vanhu. Zvinoreva kuti more than 100 maparlamentarians haasisimo muparlament. Parliament yakolapsa, hakusisina hurumende. Kwakufanira kuti kuchitenda kusarudzo idzva. Asi maonero atiri kuita ndeyekuti tikaramba tichitendedza vanhu kuti anyora tsamba orikola, anyora tsamba sezvaita vaviri ava, tinodzamara tisina munhu muparamen.
Zvinosiya mafambiro eZimbabwe papi zvikaramba zvichifamba mafambiro iwayo.
Semataura ndaita, Zimbabwe yatonga watonga muzinda wenyuchi. Hapana chakanaka, hapana chinofamba. Hatisi kuziva kuti mangwana ari kunyora tsamba achirikola ndiani. Vese veTCPC neveZANUPF vari kuvaramba vanhu varikola. Dambudziko redu hombe nderemutemo wekurikola vanhu, hauna kugadzirwa zvakanaka.
Zvingada kunzi zviitwe kupedza dambudziko rakadai ndezvipi?
Zviri nyore mukoma wangu, isusu tiri kuti TCPC, musangano weTCPC hauna munhu wakarikola. Ngavarege kubvisa maMPs nemacouncillors vakasarudzwa nevanhu vachitevedzera tsamba yemunhu atingati nechishoo na chidhura asingazikani kwaari kubva nekwaari kuenda. Ongomuka kuseni mumba kwake, unobvisa vanhu vakasarudzwa nevanhu pasarudzo yenyika. Hazvigoni kuti zvidaro,